Ndinofungakuti pano tinetseo because panoda kutanga kugadzirwa mutemo. Mutemo unozozivisa masivusanzi kuti azive kuti anenge achishanda sei. Tinoona sekuti zvauya because vamunanga vakataura kuti it's not going to be business as usual. Ndinofunga kuti kuda kumbunyikidza vashandi vemasivusanzi kuti vashande semabhengi. Ndinofunga kuti vamanya kumedza kutenga kuchada. Zvazvifanira kuti masivusanzi vanhu vari maprofessionals. Vatanga vagara pasi nehurumende vachiudzwawo kuti basa ravo vanenge vachishanda sei uyezve vachipawo zvavanofunga kuti vangashanda zvakadini. Hationi sekuti pakanaka kuti tongofuma tichiudza kuti vashandi vehurumende vava kushanda vava under the president's office.
Sei muchidaro?
Hazvina unyanzvi nekuti mashandiro acho anoshandira sei. Tinofanira kuziva kuti mutemo ukakanganisa kana kuti kushanda unoripota kuna ani zvakadaro. Saka ngomuka tangochora. Zvinochora kuti bumbiro romutemo because tine bumbiro romutemo riko I think it's kumasection 100 kuma 110 rinoseta masivusanzi ari independent asiri under the president's office. Saka ndinoona sekuti hazvina kujeka izvi nokuti tatotyora bumbiro romutemo rovako rinotaridza kuti masivusanzi rakadini and anotozikanwa kuti ari under yainzi public service commission yavasivil service commission. Saka ngozomuka purezidendi vakutoti masivusanzi ese ati wapasi pangu. Ndiona sekuti hazvina kunyatso kunaka zvazvekomandi yatova komandi style yekugavhena masivusanzi. Nekuti masivusanzi maprofessionals anofanira kunge hurumende ichitaura navo zvakanaka.
Chamunotya kuti chingaitike kana macivil servants akashanda ari pasi peoffice of the president chii?
Chikuru ndechekuti kana macivil servants achishanda pane chishi inonzi job security inofanira kunge iriko. Vanhu vachizivawo kuti mapension avo ari guaranteed. Saka mabasa akangochinja usina kuudza. Zvinokwanisa kuti vamwe basa vanokwanisa kupererwa nebasa, vamwe mapension avo anokwanisa kuzonetsa kuteera kuti unoteera kupi nokuti maofisi anenge achinja. Uyezve mushandiro anochinja unokwanisa kungomuka waudza kuti wakushanda sedhongi uchiziva kuti macivil servants anoshanda 8 hours a day. Uyezve tinenge tichifanira kuziva kuti vanotungamirira vacho unoripota uchienda kupi, vamiririri vamacivil servants vanotaura nani. Zvino kana woenda under president's office zvinozonetsa kuti vamiriri vamacivil servants vanotaura nepresident's office. Taatifunga kuti zvanga zviriko zvina maline ministry okuti ine ministry of education ine vamwe rest of civil servants. Zvaa zvakangonaka zvo kana mutemo wakutyorwa mutemo the national constitution is the supreme law of the land. Kana vanhu vasingachiratidzi supreme law kurespecta supreme law of the land zvikaesaka pasina yationdi pachinhu constitutionalism. Zvinhu zvese zvinoda kushanda tichitevedza mutemo tichiziva kuti munhu anoshanda zvakadai achipawo pakadai. Zvinofadaro apa tongoda kuti hapasina mutemo. Saka macivil servants unokwanisa ngokaviwa kufuma akakaviwa kuti chienda kumba, kufuma akangodzingwa basa zvisina tsarukano, kufuma futi zvaachinetseka nokuti akileme futi mari dzaakambokontributa. Saka zvese izvi tinoaza kuti hazvina unyanzvi uyezve zvinoda kumbunyikidza macivil servants.
Tatinga
kuti bumbiro romutemo rakaita zvakanaka, ngatiriteedzerei.
Sei mutungamiri wenyika aita izvi?
Hatinganyasi kuziva kuti mutungamiriri wenyika aitireizvi, but maonero edu tofunga sekuti anoda kushandisa macivil servants kuti ashande zvamadhongi chaiko chaiko asingatambirisi mari. Past 7 years macivil servants asati ambopiwawo mari yatingati salary increase. Hapana anyone anotaura about motivation yemacivil servants, kungotaura nokushora kusoropodza. Of course hatiti kuti macivil servants ese anoshanda zvikuru, asi tichimirira maticha tinoziva kuti maticha anoshanda zvikuru kwazvo and tinoexpecta kuti hurumende ite rereo dambudziko ramaticha maprofessionals anoda kushandawo under professional ethics. Asi kuti hurumende inongofunga yakafunga zvayo zvisina unyanzvi zvisina kutsvakurudzo uyezve kubvunzawo maticha. Saisationise kuti zvakanaka izvozvo istyle yemanagement yengoti anotungamirira anongofunga zvaafungawo kuudzai ende iyeyeko style yemanagement inoshanda chete kuarmy kunopiwa commandment kwete kumacivil service kuna maprofessionals akaaaai.
Zvino zvazvadari chamunoda kuona chichiitika chii?
Tinofunga kuti parizvino tinoda kuti tinonyatso tinyorere purezidendi tinyatsozvisa kuti mashandiro aya anenge achishandiwa sei uyezve tipuwe mutemo unotaridza kuti tinenge tava kushanda sei tava kugazenewa sei. Ndofunga ndozi ngapa kuti tiende mberi uyezve taakubhagenawo sei samacivil servants kuona collective bargain zvee zvakushanda sei uyezve kuti pane maissues emotivation vanenge vachitaurawo sei. Hatinyatsofanana nezvavaita. Chodangovakurudzira kuti mufuture vanofanira kuzivawo kuti kutaura kurima zinu zakanaka tozo ita tata uriana pane kungoti unongoita throw down the throat of the civil servants wafunga nguwa shinji kuta uriana kuna kutuwa zinu zuri nani pane kungoti izi zandaita izi kili zilaiza ndaita
saka sanganorenyo wa reji tambirezi
iso ati tambirezi wa ito ne government inote angira kuti government inofana kurispeta mitema ya ino ita iye kana ichina kuti ilandu zi mitema yoyotanga ya konspeta yowandi za mutemo yozoita ma announcement but tambo tangurirana zvino iri chava chigariro musoro weshiro kushanyanga kuti hurumende inongoti zvayafunga zvayarota yakutoita isina kuchinjedza maworkers chinhu chese kuti chibudirire chinoda kuti vanotungamira nevanotungamirwa vambotaurirana tipozva kuti tinananga kupi.